Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 29 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongo panyaya yava Job Scala nava Godfrey Stole pamhosva yavakabatwa nayo yekupesvedzera mhirizhonga wotarisirwa kuturwa mangwana. Nyaya yekurwira utungamiri mubato rinopikisa Resistance Coalition for Change inonzi yatanga zvichikonzera zinyekenyeke mubato iri. Zimbabwe yaparura chirongwa chekupa vanhu nhomba yekolera. Tichakupai zviri kubuda kumitambo yeAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magweta arikumirira vaimbova miriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala navaGodfrey Stole vanomirira chitungwiza North mudare reparamende avakabatwa nemhosva yekupesvedzera mhirizhonga vaisa chikumbiro kudare kuti vaviri ava vapiwe mutongo usingavadzosere kujeri. Asi vachuchisi varikupikisa vachiti vanofanira kukandwa mujeri. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Mushure mekunzwa zvichemo zvabva kumagweta vaviri ava pamwe nezvataurwa nemuchuchusi, mutongi wedare amai Tafadzwa Miti vati vachapa mutongo wavo mangwana masikati. VaJeremiah Bhamu mumwe wemagweta ava vabvuma kuti dare rati richapa mutongo mangwana.
Dare parapedza kunzwa zvatanga tichitura pamberi paro rati richazopa mutongo mangwana masikati nenguva dzakota pasi.
Muchuchusi vaEfrem Zinyandu na asi varovedzera kudare kuti vaSkala navaStole vapiwe mutongo wokugara mujere kwemakore matatu vachiti mhosva yekupesvedzera mhirizhonga yavakabatwa nayo ihuru uye yakakonzerawo kuti vamwe vanhu varasikirwe nemidziyo yavo apo pakazoita mhirizhonga kuchitungwiza. Vabhamu vati pamutema vakwanisi kutaura nevatori venhau zvichemo zvavaisa kudare. Asi Gweta uye vari mutauriri wemhuri yavaSkala vaFred Masarirevhu vabvuma kuti magwete vaviri avakumbira kuti dare rivasunungure mujere vachinziwo vakagara kwenguva yakareba vakavharirwa.
Magwete edu chaanga achikurudzira kuti papuwe mutongo unosuspendwa kana kutoiswa parutivi vaSkala vobuda nekuti nguva yavo yavagara mukati yakawanda. Chokupedzisira magweta edu vakurudzira dare kuti ritore umboye weuchapupu wanana muchuchisi wekuti pane zvinhu zviripo zvakaparadzwa nekuti hapana umbowo wakaiswa pamberi pedare nekuti pane zvinhu zvakaparara mushure mekunge mhosva iyi yapara.
Vachitaura kudare nhasi rimwe gweta ravaSkala vaHarrison Ngomo vati vaSkala vagara mujeri kwenguva inosvika makore maviri nechidimbu nekudaro zvakafanana nekuti vakatopika. Vangomuvaudzawo dare kuti hapana uchapupu hwakaunzwa kudare kuti pane vanhu vakarasikirwa nemudziyo sezvataurwa navachuchusi. Dare ranzwawo kuti vaSkala navaStole vanhu vane mhuri uye pamusoro pevana vavo vanochengetawo vana vanoshaya nekuvabhadharira mari dzechikoro zvekuti vakaramba vari mujeri evi upenyu hwevana ava hunokanganisika. Vachitsigirawo zvichemo zvaiswa kudare vaOliver Marwa vange vakamirira vasitole vati vanonamatira kuti dare ringopa yambiro kwete kuvakanda mujeri. Amai Precious Dina vataura vakamirira shamwari dzavasikala vatiwo vari kutarisira mutongo wakareruka.
Saka tinotarisira kuti mangwana vacharerusawo mutongo wavo kuna Jobstar sezvo ane nguva yakareba ari muchitorongo pasina mhosva yaakabata.
Gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vati vane chivimbo chekuti mutonga achapa mutongo wakafanira mushure mekunzwa kubva kumuchuchusi pamwe nemagweta evaviri ava.
Basa redu isusu nderekutonga nyika kwete rekutonga vanhu, iro ndere madzitare. Muchuchusi basa rake nderekuinda akanga atarisa nyaya yachona onochuchisa achiisa mafix kana nyaya yacho zvairi nezvane maonero vake kuti maonero angu nyaya iyi inokodzera mutongo wakati. Mutongi wochitarisa zvataurwa nemuchuchisi neuyo anga achireverera musungwa obva apa mutongi wake.
Vasikala navasitole vakabatwa nemhosva yekupesvedzera mhirizhonga svondo rapera, asi magweta vanoti zvisinei nemutongo uchapiwa mangwana vachakwira kudare repamusoro rehigh court vachipikisa mutongo wedare wokuti vane mhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vachuchisi kana kuti National Prosecuting Authority vazivisa nhasi kuti vamira kuchuchisa magweta maviri anorwira kodzero dzevanhu anoti vatapiwa muchine ripi nava Douglas Coltart pamhosva yavaipomerwa yekukanganisa mashandiro emapurisa. Vaviri ava vakasungwa muna Gunyana gore rapera vachinzi vainge vachikora chikamu 184 chemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Vanonzi vainge vatadzisa mapurisa kubvunzurudza nekuferefeta kanzura weward 26 muGlenora vaombera Ishe Nende navasanele Mukuhlani vainge vapambwa muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori vakazosiya vaitwa kafira mberi kumashonaland west. Asi vachuchisi vanoti havana umbowo wekuroverera vaColtart navamuchine ripi vange vachimirirwa negweta vaAlec Muchadehama vesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata vamuchine ripi tikatanga nekuvabvunza kuti vanzwa sei nezvaturwa nedare.
Tinobva kufara kuti isiwo vachuchisi varatidza kuva vanogaidziwa nemutemo uye maethics ebise magweta ekuti basa redu rinofanira kutungamirirwa nezvotaurwa nemutemo. Pane nyaya pane nyaya, munhu anofanira kuti atongwe kana awanikwa asina mhosva kuti yorasa nyaya iyoyo. Asiwo pasina nyaya, munhu haafaniri kuti amiswe pamberi pematare.
Saka hapana umbo wakati tsvikiti wanga waunzwa kudare ndo mamiriro azvakaita.
Panga pasina nyaya yekuti vari kukwanisa kuti vapinze mukoti kuti vazopfuva kutisakatyora mutemo. Zvinova zvinoratidza kuti vakaungirana nesu sezvataitaura kuti pokutotanga tiati tatingafanirwi kunge takambosvina. Taiita basa redu semagweta zvinotenderwa nebumbiro remutemo, zvinotenderwa nelegal practitioners, zvinotenderwazve zvakare nekukoshesiwa nemaconventions akawanda chaizvo maringe nekushanda kunoita magweta pasi rose.
Saka zvainge zvafamba sei apa pakuzonzi imimi manga matadzisa mapurisa kuita basa ravo?
Taizvi tavhiringidza mapurisa avo vaida kuti vavhunduridze maclients edu. Iwo mapurisa vari kuti vaiferefetawo zvekupambwa uye kushungurudzwa kwainge kwaita maclients edua. Zvinova zvimwe chetewo isu zvatanga tapfurirwawo basa kuti tidzivirire kodzero dzavo tishande. Kureva kuti isu zvataida kuita zvanga zvisiri kupiringisha zvaida kuitwa nemapurisa, bati kuti zvataitoita isusu taiita kushanda tikamubatira pamwe chete. Isusu takamira semagweta semaclients vedu ainge apambwa uye kuchungurudzwa mapurisawo vachiferefetawo. Chinangwa chiri chokuti ivo vakapamba nekushungurudza maclients vedu vabatwe, vasungwe, voendeswa kudare remhosva. Unodavira nyaya iyo yekupamba nekuchungurudza.
mune urongwa ere wekuendesa vakakusunga yava kumatare kuti muripwe
pasiri noringa kudzira vana rakazara nevanhu mapofu kuti ukandibaya chorangu ndokubaya isusu indakazvimirira ndinongofara kuti Mwari vakapindira vakaita kuti chiedza nechokwadi chibude pachena izvozvo zvakaringana ndi ndinodavirawo kuti nyangwe chivo vacho vanga vatisunga zvichinda kumberi oro pavachange vachiita basa ravo vanotungamirirwawo nekuti mutemo uno kotini
Gweta vari murwiri wekodzero dzevanhu vatapiwa muchine ripi vachitaura vari parunare muHarare Bato rinopikisa Residents Coalition for Change maitas nyeke nyeke sezvo pave nezvikwata zvakawanda zvirikurwira utungamiri webato iri zvichitevera kubuda mubato iri kwakaita vaNelson Chamisa kusvika pari zvino muzvare Fadzai Mahere vanomirira Mount Pleasant mudare reparamende ndivo chete vazivisa zviri pamutemo mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda kuti vasiya basa Asi vamwe vari kusangana mangwana kuti vaone kuti votora gwara ripi vakawanda wavo vachiti havasi kuzobuda mudare reparamende kumakanzuru kana kuti musenate vari kuzviti ndivo munyori mukuru webato iri vasengedzo chabangu vatodoma vamwe pazvinzvimbo uye vanoti vachadzinga vamwe vasiri kutevera gwara ravari kutora Muguzia nezvenyaya iyi tabata vaimbova nengo yebato reMDC uye vakaitawo gurukota muhurumende yemubatanidzwa vari gweta zvakare advocate Eric Matinenga
ndifunga chakanaka nechekuti vanhu vambokurukura kana vakurukura voona kuti vangaite sei nekuti haingave rimwe vachamisa chete kuti vaite zvakadai zvino vanhu vese voita zvakadai zvedongodoo vanhu vataurirani vaone kuti vanhu vanozvishandisa sei asi chikuru chandaisina kutaridza ndezvekuti isolate Chabangu unomuisolata sei because ini ndasema kuti put Chabangu between a rock and a hard place Chabangu ari kuti iye zvinoizvi vemupalamendi vaimbori vetriple c vaya vavanhu vangu saka ndaindiri kuti kana vanhu vacho vese vavo vakati isusu Chabangu hatiziye mukuru wedu muparamende zvinhuvi wavanochuza iye zvinoreva kuti vese vati kuna Chabangu uri kunyepa your fiction saka toona kuti Chabangu achaita se achati vanhu vacho vese muparamende ndokuita rikolo here kana adaro then vakatinoona kuti anga asina nemunhu wese
asi hapaiti here dambudziko apo advocate nekuti takangoona zvimwe chete zvichiitwa izvo navamonzora vanhu vakawanda vakabuda vachiti havasi kudiviravo asi ivo havana kuvarikola vakangorikola vashoma vavaida asi vakaramba vachipiwa mari dzese nehurumende dzinopiwa mapato ezvematongerwo enyika kunyange zvava zviri pachena kuti vanhu vacho vari muparamende vanga vati havasi kushanda nawo ende vanga vasingashandiwo nawo
zvakati siyanei sikuona kwangu munoti panyaya dzaiitika dzese dzemarikoro hapana kumboita stage yekuti vanhu vacho vari affected vainyora matsamba vachiita their position vachiti vasupported neparty
asi vamatinenga vamwe vanoti vachabangu vanotoziva havo kuti havana vanhu saka nekudaro ka nyange vana vakanyora tsamba nyange vakangonyarara vanenge vari kutsigirwa nematare ndo maonero evamwari nekudaro vanogona kungonyora vanhu ava matsamba vachabangu vongonyarara zvavo vorikola kana 102 voenderawo mberi nebasa
inini ndiriva kuti the folly of Mr. Bangu it's not about what is happening in Zimbabwe kana vanyora tsamba dziyai chetongoti hauzotauri every little nuance yavanofanira kuzviita ine yacho saka dzanyorwa dziyai dzinoti handi dzinoita muna Chabangu kana spika na itsamba dzamunoisa ngatiti as first step kumaambasada ese esouth and if you want to be naughty isa tsamba iyoyo kuna chief justice woisa tsamba iyoyo kuna judge president vagare vaziva kuti yes tingatiita decision yakaita sei asi ndomukumbira uri kuita vanhu
Avo vanga vari gweta uye vaimbo vagurukota muhurumende yemubatanidzwa Advocate Eric Matinenga vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuRome kuItaly kumusangano weItaly Africa Summit. Musangano uyu uri kupindwa nevatungamiri venyika dzinosvika makumi maviri dzemuAfrica. Vachitaurawo kumusangano uyu vaMnangagwa vati wakakosha zvikuru mukusimudzira kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika. Vachitaurawo pamusangano uyu mutungamiri wehurumende yeItaly amai Giorgia Meloni vati pasi rese haringasiye Africa ichisarira kumashure munyaya dzebudiriro iyo ine zviwanikwa zvakawanda. Vasimbaradzawo kuti yave nguva yekuti nyika yavo nedzemuAfrica dzivandudze ukama hwadzo. Amai Meloni vavimbisawo kudyara mari inosvika mabhiriyoni mashanu nemamiriyoni mazana mashanu kana kuti 5.5 billion euros uye imwe mabhiriyoni matatu kana kuti 3 billion euros kubva kuhomwe yezvemamiriro ekunze yavakaumba mugore ra2021. Mugozeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi dzezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe.
Haisiyo yokutanga panyaya yemisangano iripo pakati peAfrica nedzimwe nyika huru. Tikazvitarisa tinoona kuti pane inonzi Forum on China Africa Cooperation yakatotanga gore ra2000. Ineti nyaya kituwa kuchina asi nukwekula wezukishibetuwa uJohannesburg ne mawe maguta. Kuneje tinoti United States Africa Leaders Summit yakatangwana wa Obama mugore ra2014. Tineje tinoti UK Africa Investment Summit yakatotanga mugore ra2020. Saka masummits akati wandei asi kachitarisa tinoona kuti pane nyika huru dzinenge dzida kuita ma relations ne Africa as a continent.
Dzinokokwa sei nyika kumaungano akadai aya?
Kana ndichitarisa misangano iyoyi yokuti nyika huru dzinokoka nyika dzine dzemuAfrica, ndinoona sekuti dzimwe nguva pane vamwe vanokokwa kune dzimwe nyika, like America inokokawo vainoda, China inokokawo vavanowirirana navo, UK inokokawo vavanowirirana navo. Saka ndiri kuona kuti zvanhasi izvo nyika iri yeZimbabwe yakakokwa vaMnangagwa vakamirira Zimbabwe.
Ngatichidzoka ipa Zimbabwe senyika, ukama hwayo neItaly hwakamira sei?
Tinoona kuti ukama huripo zveshuwa asi hauna nyanya kusimba semasimbiro akaita ukama hweZimbabwe neChina, wakaita Zimbabwe neUK neZimbabwe even neUnited States. Asi ukama huripo tinohuona pakunyaya kutengeserana, nokuti ndopane nyaya yetotiwo international trade. Tinoona kuti vanhu vekuItaly vanotora mamineral products edu, vanonyanya kutenga futi mavegetables kubva muZimbabwe, vanotenga futi mastones and glass kubva muZimbabwe. Ukuwo kana Zimbabwe inowanzo kutenga mamachines kubva kuItaly, maplastics nemarabba nemametal products.
Zvivimbiso zvabatwa namai Meloni munoona zvichibatika here kuZimbabwe?
Iri ndinoraso zvakakoshera Zimbabwe pakuti tine dambudziko remagetsi, tine dambudziko reinfrastructure yaurawa, tine dambudziko rehealth isingachabatsiri vanhu kuti vanoenda kuzvipatara vaidzoka vasina kurapwa, tine dambudziko futi needucation. Saka zvinenge zviri kukara zvikakwanisika kuti sezvo vaMnangagwa variko vakavavo vane zvavanouya vakabata, zvinonzi kuenergy chii chavauya vakabata, kuinfrastructure chii chavauya vakabata, kuhealth chii chavauya vakabata.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vachitaura vari parunare kuCape Town naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nevenyuro yakasununguka. Pa pano pa Voice of America tinokupai chero nau zvekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mashanu vanonzi vaurayiwa pamuganhu weSouth Sudan neSudan. Izvi zvinonzi zvaitwa nevanhu vabva mudunhu reWarab vachirwisa vari mudunhu reAbyei. Vanhu vari matunhu ava vagara vaine makore vachirwisana. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vachatora matanho akaomarara kune chikwata chinotsigirwa neIran chinonzi chakauraya mauto eAmerica matatu nendege yemhando yedrone muJordan nemusi wemugovera. Mutauriri mubatsi rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaJohn Kirby avati America haisi kuda kuita hondo neIran asi haisi kuzomira kutora matanho. Vebato remaRepublicans mudare reCongress muAmerica vari kukurudzira vaBiden kuti vabombe Iran. Munyaya dzezveutano, hurumende yaparura kukuwadzana muHarare nhasi chirongwa chekupa vanhu nhomba yekorera. Korera yave kusvitsa gore ichipararira zvakanyanya matunhu ose enyika. Urongwa hwekupa vanhu nhomba huri kutanga muHarare munzvimbo dzinoti Kuwadzana, Glenview uye Chiredzi kumasvingo uyewo kuBuhera Manicaland. Mutoriri wenhau Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa chekutanga kudonhedzera vanhu nhomba yekorera chaparurwa zviri pamutemo nhasi kukuwadzana negurukota rinomirira dunhu reHarare vachausta wengwa vakamirira gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora. Vatavengwa vati zvakakosha kuti paitwe mushandira pamwe pakati pehurumende nemasangano akazvimirira kudzivirira chirwere ichi vachitiwo vanhu vafanirwe kutya.
Vari kutaura pano kuti vaccine yakatogoshandiswa munomunyika kune nzvimbo dzakasiyana-siyana. Manimani, Chipinge, Chegutu, nemuno muHarare, vachabva vaita korera muna 2018 nemuna 2020. Ikashanda zvikuru, hapana akarwara nayo, hapana nechi, zvinhu zvakatomboshandiswa, musazeze, hapana chekutya pakwete.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vati zvinhu zviri kuita hazvo zvichiita nani. Sangano reWHO International Coordinating Group on Vaccine Provision rakavimbisa kupa Zimbabwe nhomba dzekorera dzinosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. Asi kusvika pari zvino nyika yawana nhomba dzinopfuura zviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nembiri kana kuti 892,286. Mukuru werimwe sangano rinoshanda nevagari vekumasvingo reCommunity Tolerance, Reconciliation and Development Trust vazvana emuzorodzi vaudza Studio 7 kuti hurumende yaparura chirongwa chakanaka kunyange hazvo achiti hachina kushambadzwa zvakakwana.
Hapana vatambohona vachiita madoor-to-door awareness campaigns kuma affected areas akafanana naChiredzi kunana mukwasini uku tanga tiriko paweekend pano asi tikuona kuti vanhu vanongozvinzwa namakuhwa, vanhu vanongozvinzwa nepamaWhatsApp.
Mumwe mugari wemuvulawayo vamashau muzamindo vatiwo pachiri kuda ruzivo rwakakwana nezvekupararira kwechirwere ichi nekurapiwa kwachingaitwe.
Masolutions atinoona selong term iye zvinogwaisha nhani inokutaurwa nezvayo kana kuri kunzi tapinda kumaelections the next 4 years nyika yakanyararwa yozobuda zvezvitemo yemaelections.
Dr. Simbiso Ranga vana vechizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo nhomba yekorera ichibatsira pakurwisa chirwere ichi zvakakosha kuti hurumende itore matanho ekuti veruzhinji vawane mvura yakachena.
zvinoda kuti paite yatinoti infrastructure development kana kuvakwa kwemafacilities ekuti vanhu vave nemvura yakachena kana ari madhamu kwoita zvemapipe aya ekuti vanhu vawane tapped water yakachena yakatreatwa kumadhorobha nekumaruwa. Izvi zvichazobatsira kuti for the long term cholera chisava chirwere chatinoramba tichisangana nacho muZimbabwe. Kune dzimwe nyika havatombozivewo kuti cholera chini nokuti haiko. This is a very basic thing.
Vakambo vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vatiwo zvakakosha kuti hurumende itore matano ekuwanisa vanhu mvura.
Nyaya yekuti mapolitician anongosetla vanhu pavanongoda pese pese, again ndoimwe iri kuita fuel chirwere checholera ichi. This politically motivated resettlement yakashata. Ndo vanhu vaya vanozoenda kuchipoint vazimba futi weta homeless. Masettlements acho haana water ne sanitation yakakwana. Vanhu vanongonozigara apa mugotivotera, hazvina kururama. And finally, ma local authorities ari kutadza kuprovide maservices because akadzvinyiwa pahuro nehurumende haasi kupiwa zvikwanisiro.
Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro vanhu makumi manomwe nemumwe vainge vafa nekorera, asi pane vamwe mazana mana nevashanu vachiri kuvhenekwa vari kufungidzirwa kuti vakafa nechirwere ichi. Vanhu vanodarika zviuru zviviri kana kuti 2368 vakabatwa nechirwere ichi. Sangano reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICEF rinoti riri kushushikana nekuti pavanhu vatanhatu vari kubatwa nechirwere ichi, mumwe chete mwana ari pasi pemakore mashanu. Kupararira zvakanyanya kwechirwere ichi kunyika dzakaita seZimbabwe, Malawi neZambia kuri kupa kuti nhomba ishomekewo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Nao zemitambo makwikwi eAfrica Cup of Nations ari kuenderera mberi kuIvory Coast. Pari zvino pane mutambo uri kutambwa pakati peCape Verde neMauritania. Kwapera maminutes makumi maviri nemanomwe, zvikwata izvi zvichiri zvakaita mangange 0-0. Chikwata cheIvory Coast icho chiri kutamba chiri pamusha chichakweshana neSenegal mutambo wakamirirwa nevatsigiri venhabvu vakawanda nenguva dza10 manheru ano. Mangwana nenguva dza7 Mali ichatamba neBurkina Faso, kuchitiwo nenguva dza10 manheru Morocco ichatamba neSouth Africa. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMarvelous Mhlanga Nyahuye weStudio 7 nemuongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa.
Mumitambo yanhasi chikwata chafadza vakawanda gore rino kumakwikwi cheCape Verde chinosangana neMauritania, icho chinewe mukuwa zvikuru pamusana pemutambi wavo anovabatira mugedhi pabakanyi yese, iye anova ndiye akareba kukunda vatambi vese vari kumakwikwi. Zvisinei hazvo, kunyange vakareba sei, chikamu chekutanga chemitambo akagoveswa kana neAngola neBurkina Faso, uye kana Cape Verde ikauya yakarodza kumberi sematambiro avakaita muchikamu chemitambo yekutanga, tarisiro kuti ndiyo ichakunda mumutambo wavo neMauritania.
Munoona mutambo wechikwata cheIvory Coast icho chiri kutamba chiri pamba chichitamba neSenegal uchizofamba sei muzuva ranhasi?
Senegal inova ndiyo yoga yakakunda mumitambo yese yavatamba mumakwikwi egore rino, iri kusangana nevaridzi vemusha Ivory Coast, iyo yakamuka kumakuva vakawanda vave kufungidzira kuti yabuda mumakwikwi. Ivory Coast yakapona shure nekukundwa kwakaitwa Zambia nechikwata cheMorocco, uye pamitambo yavo mitatu yechikamu chekutanga yakakunda kamwe ikazoumburudzwa kaviri nechikwata cheEquatorial Guinea neNigeria. Asi ndiani aizviziva kuti vana Mauritania vangangokunda vana Algeria, kuti vana Cape Verde vangakunda vana Ghana. Seizvozvo Ivory Coast inogonawo kushamisa vakawanda ikatokunda varidzi vomukombe Senegal ikadzokera kumusha.
Tombotarisa mitambo yakatambwa nezuro, ndeipi mitambo yamungati imi yakafadza vazhinji?
Nesvondo, chimwe chezvikwata zvanga zvichifungidzirwa kuti zvichaenderera mberi mumakwikwi Equatorial Guinea chakazosvika kwamvura yacheka makumbo shure mekukundwa 1-0 nevavakidzani Guinea. Chibodzwa chakapedza mutambo chichimwiswa nechikomana Mohamed Bayo neminiti rekugumisira romutambo. Zvakarwadzwa zvikuru kuti chikwata cheEquatorial Guinea icho chakatadza kumwisa penalty yakapotswa nemutambi wavo Emilio Nsu, anova ndiye achiri kutungamira vamwisa vose kumakwikwi egore rino.
Oyo anga ari muongorori wenao zemitambo tandazani zimbwa achitaura na Mavlas Nsanganyawe we Studio 7. Musakanganwe vatereri chirongwa chedu che Live Talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu mubato rinopikisa re Triple C. Chaba tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri. Ndokusiyana mina Gibbs Dube munhau dze isiNdebele.
So we see that.